I won't be afraid, for you are my refuge, my strong tower, O God. I won't cry no more, ndimi simba rangu, musimbisi we hana yangu Baba. Ndimi munapisa misoti yangu, sandura nkano kwe upenyu wangu, ndimi munapisa misoti yangu.